Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 6/2021. Makateerera kustudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete ofa nechirwere checovid-19 icho chobatawo vanhu vakawanda munyika.
Wamavhinga munhu watinofanira kuziva kuti arasikirwa zvikuru. Anga ari gweta ehe, asi haasi magweta ese anoita zvaitwa naDewamavhinga. Dewamavhinga anga aine chido neruzhinji rwevanhu. Munhu aida kuti zvinhu zvenyika zvifambe zvakanaka.
Tine hurukuro namuzvinafundo Love More Maduku nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu vaDewamavhinga. Dzimwe nhengo dzeparamende dzopomera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mhosva yekusapa mari mapazi ehurumende yavanenge vavimbisa kuvapa mubhajet. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 4,701 vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 523 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zana rezviuru nemakumi matatu nemapfumbamwe zvine makumi mana nematanhatu kana kuti 139,046. Vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3,874,694 vakabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana zvine makumi mana nemashanu kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vose vari munyika. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vakurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nhomba kuitira kuti chirwere checovid-19 chisarambe chichipararira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinotenda nemubvunzo wenyu. Isu tinongoramba tichikurudzira kuti ndawanhu kuti ndawanobayiwa nhomba yecovid-19 inobatsira zvapanyanya. Tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti gezai maoko nesipo nemvura, social distancing nekupfeka mamasika awo, zvese zvatagara tichingotaura zviyezviye. Asi katiri kushushikana nekuti vanhu vanenge vakutongoita havo relax, havachanyatsoita zvese izvozvo zvinoita kunge ndizvo zvaakukonzera kuti nhamba dzedu dzitangwa kukwira. Sekutaura kwemaita.
Asi kavamwe Dr. Mahomba vanogona kuti kakotobayirwe yedu nhomba. Kana vamwe vanhu vabayiwa nhomba dzacho vachimbobatwawo necho chirwere checovid-19.
Vangataura zvavo kudaro, asi kaisi tiri kutoona kuti vakabayirwa vazhinji vacho havasviki pakurwara zvakanyanya kana zvazvo vachigona kubatirawo chirwere ichocho. Tiri kutoonawo kuti nhamba dzedu kana pozvo dziri kukwira dzevanhu vari kubata chirwere, asi nhamba dzevanhu vari kufa dziri kudzika. Ndo saka tichiti isu kubayirwa nhomba iyoyo zvinobatsira kuitira kuti usabate chirwere ichocho. Asi zvezvi chakanyanyokosha ndechekuti ukachibatira wakabayiwa, kurwara kwako kunoita kurina naurwarisi zvakare, hatizooni uchifa, washoma chaizvo wanofa pavanenge wakabayirwa nhomba yecovid-19.
Vamwe tiri kuonawo pamadandemutande akasiyana-siyana apo paFacebook, paWhatsApp vachikurudzira vanhu kuti vasabayiwe, vamwe vachiti ndezviya zvekuti unenge wakubayiwa nhamba zvaana 66 zvemubhaibheri, vachiti ndezvemweya yetsvina, vanhu havafaniri kubayiwa nhomba.
Ndiyo yacho yatinongogara tichipika fake news, misinformation nepamasocial media pamadande mutande muri kutaura iwawo. iri kusanganisa vanhu vakawanda zvakanyanya, asi tinongoramba tichingomhanya nenzima yedu, kuramba tichingokurudzira kuti masayentisti edu muno muZimbabwe nemasayentisti kunze kwenyika globally, vaya vamwe vanoonekwa vachishandiswa navana WHO, vari kuramba vachingotitaurira kuti sayensi dzacho dziri, kana kuti vana mazvikokota vari kutitaurira kuti kana vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 unenge watodzivirira kurwara chirwere ichi zvakanyanyisa.
Totarisawo iyo imwe mhando itsva yamunyika iyi, mungatsanangure here Dr. Mahomba kuti zvinofamba sei kuti parambe pachiya dzimwe mhando dzakasiyana siyana kana kuti mavariants tichitarisa virus iri recovid-19?
Chisi chinhu chinoshamisa aiwa, nekuti tagara tichitongoziva kuti mavirus anoita iyo inonzi mutation, tinotozviziva izvozvo, tanga takatozvikarira kuti tichatongoona zvichiitika. Asika kana zvichinge zvaita izvozvo, tinenge tichingoramba tichingomhanya nendima yedu yezvakare kuti kana dai yakauya iri variant X, variant Omicron, variant chii, zvekuti tiite zvacho ndizvo zvimwe chetezvo. Ngatirambe tichingopfeka mamaski edu, tigeze maoko nesipo nemvura, social distancing, nekuti isu muno muZimbabwe taakutomhanya mhanya tichiona kuti aya tinoti maports of entry munopinda namo vanhu vachibva kunana kune dzimwe nyika nezvakadaro, tatoona kuti yetinoti enforcement tanyatso kumhanya nayo here, kuitira kuti vanhu vatestwe ikoko, vanhu vaongororwe, vaise maquarantini, vadii, zvese izvo zvinoda kuitika kuitira kuti tidii, tivharidzirewo kuti chirwere ichi chisaramba tichipinda munyika yedu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vari kuenderera mberi vachichema gamba munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga avo vakashaya nemusi wemugovera muJohannesburg kuSouth Africa. Vamavhinga vakashaya nechirwere chinofungidzirwa kuti chine chekuita necovid-19. Urongwa hwekuradzikwa kwavamavhinga hausati waziviswa, sezvo hama dzavo dzichiri kufambira mapepa ekuti mutumbi wavo uzovigwe kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, avo vakambodzidzisawo vamavhinga mutemo kuUniversity of Zimbabwe.
Ndine urombo zvikuru nekushayirwa kwataita nadhewa mavhinga. Dhewa mavhinga munhu watinofanira kuziva kuti arasikirwa zvikuru. Anga ari gweta asi haasi magweta ese anoita zvaiitwa nadhewa mavhinga. Dhewa mavhinga anga aine chido neruzhinji rwevanhu, munhu aida kuti zvinhu zvenyika zvifambe zvakanaka.
Izvi vaizviita sei?
Munhu aishandira inonzi kodzero yevanhu, paangashanda uko achirwira kodzero dzevanhu. Asi zvepamusorosoro zvikuru zvatoda kuti zive nezvadhewa mavhinga, munhu aida vanhu, munhu aida kuti vanhu vabudirire, munhu aida kuti kodzero dzevanhu dzisadzvinyirirwa. Mukushanda achidaro aida nyika yake. Anga asina ruvengo zvinoita vamwe kuti kana ukatanga kuita kurwira zvekodzero dzevanhu unenge waakuti uyu asiri kurwisa zvakafanana neni, munhu akashata. Aiwa, ainzwisisa vamwe vanhu vasati vaziya vachiri kumbofamba pamwe, even vari kudzvinyirira kodzero dzevanhu haasi kuvavenga, asi aida kuvadzidzisa.
Semudzidzisi makazvitambira sei?
Ndinorwadziwa zvikuru saprofesa Maduku nekuti dhewa mavhinga ndeumwe wevanhu vandakadzidzisa kuUniversity of Zimbabwe. Paya dai ndainzi vana vandakadzidzisa kuchikoro kuUniversity kubva pavanotanga kusvika pavanoita magweta. Asi pamagweta atinonge tadzidzisa, vamwe vacho vanotozosvika panguva yekuti havachatombofungi zvekuti vakabva kuUniversity vakadzidziswa. Dhewa anga ari munhu wekuti airamba achingoremekedza vanhu vakamudzidzisa, achingofamba achitaiwa munokwanisa kusawirana pano nepano mukuona, asi airamba achiziva kuti uyu munhu shamwari yangu inoremekedzwa, uyu munhu mukuru kwandiri anoremekedzwa, uyu mudiki kwandiri anoremekedzwa. Ndo zvanga zvakaitwa dhewa mavhinga. Saka tine urombo zvikuru nekushayika kwaakaita.
Mutungamiri weNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Kukandra na makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pegurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nedzimwe nhengo dzedare reparamende panyaya yebhajeti regore rinouya. Dzimwe nhengo dzeparamende dziri kuda kuti vaNcube vape mapazi ehurumende mari dzavanenge vakavimbisa mubhajeti, kwete kupa bazi ravo rezvemari neri kudzivirirwa kwenyika mari dzakawanda mamwe mapazi ehurumende achisara asina chouviri. Gore rino vaNcube vanonzi vakangopa mapazi ehurumende mari inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana zvemari yavakange vavimbisa pavakaparura bhajeti regore rapera. VaNcube vaiti havo vakatosara nemari yakawanda muhomwe mavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata nhengo yedare reparamende yakazvimirira inomirirawo Norton Vatemba Muliswa.
Zvinoratidza kuti mabhajeti ese agara achitsigirwa neparamende haana kufamba nenzira yanga tichitarisira. Chekutanga, kune mavhotsi anenge aitwa kuti mari dziende kumaministri. Mari dzopiwa kumaministri dzoalloketwa. Kasi mari iyoyo hapana iri kusvika ipapo.
Mungatsanangura ipapo?
Iyo Ministry of Finance yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Ministry of Defense kuti yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Kasi vamwe vakapuwa 100% dzavo vakangowana just under 40%, if anything 33%, kuratidza kuti pa100 yavaifanira kunge vachiwana vakawana 33. Izvo zvichireva kuti basa racho rinofanira richiitwa kuti hurumende ifambe mawana 33% haifambe. Saka mubvunzo uripo ndekuti kana tisina kuvapa mari iyoyo change yacho iri kuti, kana kuti takungotsigira mabhajeti pasina mari. Saka takuda kuti tichiziva isusu kuti urongwa hwekuti Minister of Finance azadze kidze nyaya dzekupa mari idzi kumaministries huchaitwa here. Ende ipapo futi tinoda kuti tibvunzewo kuna minister kuti zvimwe zvacho zvemaserifoni zvakataurwa kuti achaita $50 zvakawirirwa nokupi, nekuti pre-budget musangano wamunoita muchigadzirisa budget. Ende zvinobva ipapo ndopange zvichirimo mubudget. Zvakawanda zvacho zvatakataura kuVictoria Falls hazvina kunge zvabuda mubudget statement yaminista. Yanga yakati naiwei nemvura ende haina kunge ichiratidza kuti pane pundutso. Saka hatichagona isusu sevanhu vanomirira vanhu kuti tingotsigira zvinhu zvisingabude, nekuti isusu mamiriro edu anenge akusoropodzwa nevanhu kuti chii chatiri kuita.
Asi makabatana here senhengo dzeparamende? Nekuti mamwe mazuva katinoona munogona kumboita ruzha, asi vamwe kana vadzokera kumapato avo imi henyu makazvimirira, asi vamwe vakadzokera kumapato kwavo vanozoudzwa zvekuita, hondo yenyu yozongoita pasina.
Ivo vacho vaenda kumapato vakuita zvemapato vasiri kuita zvenyika, and zvinoita kuti nyika ende mberi. Havadzokewo futi, havavhoterwe nevanhu. Saka iyena zvauda kuti achimira nenyika nezvinhu zvakanakira nyika. Zvakanakira nyika, zvakanakira bato ravo kuti hatidi kuti tinge tine whipping system. Inonzi whipping system kuti vanonzi itai zvakati varume vakuru nevakadzi vakuru novauya kuparamende zvomirira vanhu. Zvakadaro ivavo ngasavavhoterwe nevanhu. Vanhu ngavavhotere vanhu vanomirira urongwa hwenyika kuti hunofamba hwakadai, nekuti chikuru inyika, bato iri pasi penyika nezvakadaro. Saka takuda kuti nyika iende mberi, kusakange tichichengetedza nyika kuti zvifambe. Iwo musangano unotongoredza nePF unofanira kunge une maprogramu kuti nyika iende mberi. Nyika isaita mberi zvichati mitse kuti vadzoke kuti pakutonga kana pakutungamirira nyika, ivo vasina kuzadzikidza zvakataura kunevanhu, kubvira kumabasa, kuvaka zvikoro. Nogona kuti hongu COVID, kasi COVID iripo, kasi COVID mani takawana mari yekutenga mavaccines eCovid ende kuti vanhu vararame. Izvo tinozvitenda. Zvakanaka zvakaitwa tozvitenda. Zvekuvaka marodhi tozvitenda. Asi zvekuvaka marodhi zvacho zvinoti zvikwereti zvatiri kutora, zvikwereti zvacho zvichabhadharwa here nehurumende? Kana kuti chikwereti chichasiyirwa nehurumende inopinda imwe yosiyirwa zvimwe? Chachikwereti chenhaka.
Nhengo yedare reparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vari parunare muHarare. Kutarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepa na Ure News Day, rine nyaya yekuti mtungamiri webato robiki sare MDCT, Vada Glass Monzora, baka uzawa tsigiriba wo kumarondera nezuro kuti vanodawo kuita mutungamiri wehurumende sezvo zvakamboitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa. Vamonzora vari kufamba vachitaura nevatsigiri vavo nezvenyaya yekuti voita nhaurirano here dzinozounza hurumende yemubatanidzwa nebato riri kutonga rezanupf. Bepa Naure Herald rine nyaya yekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yakachuchisa nyaya dzinodarika makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana panyaya dzayakapirwa. Izvinonzi zvakaitwa kubva payakaombwa zviri pamutemo muna 2019. Asi bepa nawo iri rinotiwo nyaya huru dzinononoka kutongwa ndizvo zvinozopa kuti vamwe vafunge kuti ZAC haina meno. Mukupeta zviri mune mamwe mapepanhau, bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti kumuzinyatini Matabeleland South varume vakawanda vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai avo. Izvi zvakataurwa naishe wedunhu iri vagwebu avo vanoti varume vakawanda vari kukwira dare ravo varohwa kunyange hazvo vachiti hazvirevi kuti varume vose vakachena. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Adiko makadiko pa Studio 7 apo ini zvangu ndofara ndofara kufara chaizvo chaizvo. Ndarwadziwa 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 nava president vedu vavhara maboda. Zvimare zvevana vevanhu vanobvawo kundotsvaga kundopoteri uko kana vakusvika nazvo pabhodha vakutotorerwa futi vachivharirwa vachinzi zvisapotei iperere ipapo pabhodha. Zvinorevei izvozvo president wedu vamunangagwa, musadaro musadaro, zvirai vana vevanhu tsitsi. Vana vavo vari kutadza kuendawo kuchikoro, vari kutadzawo kuwanawo mbasha dzekrismasi. Kana maakuvharira vabereki vavo pabhodha, munoda kuti vana ivavo vazoraramawo sei? Inge iri nyika yakaita sei?
Ingava nguva ino yatinomhoresana, ini ndonzi Pedzi chamunogwa ndiri muBotswana. Veduwee, ndinonzwa kutambudzika zvikuru nezvinoita hurumende ya shuwa shuwa kupanicha vanhu zvakaita saizvozvizvi. Ndo pamunoona vanhu vaya vanotaura kuti hanzi tine mwoyo yavanhu pamwoyo, tine pfungwa dzevanhu pamwoyo, tine chido chevanhu pamwoyo, vachidai. Hakuna munhu ane pfungwa dzemunhu pamwoyo kana vachiita zvozvaidai zvezvezano.
Kakadiko pa Studio 7, makadiko, inini ndinofara, ndinofara zvangu, ndichitambudzai ari kutaura ari kuno kuSouth Africa. Ha, ndiri kurwadziwa zvikuru nazvino, ndichakadzimbikana, ndichakaneta nenyaya yavamavhenga. Ha, vatirwadza, vatirwadza, Mwari vakurumidza kuvatora vasati vapedza basa ravakazvipira kuti ndiri kuda kushandira nyika. Kushandira donho reSouthern Africa. Asi tinoti kutonga kwashe ndichiti nematambudziko kumhuri yekwamavhinga, kumhuri yese yeZimbabwe. Kune wese pane pari zvake ane rubatsiro rwaaiwana kuna vamavhinga seni zvangu ndinoti tarasikirwa. Anyway, meya wavo ngavuzorore murugare.
Makadii pa Studio 7, makasimba here madzikoma angu ana mukoma Jonga, na mukoma Tanuno Kapu, na mukoma Blessing, na mukoma Rechoto. Tinofara nenyuzi dzamunotipa dzakanaka, tinofara chose. Tiri kuno kuSouth Africa tichigadziwa nezvemutemo, zvimutemo zviri kungosainwa zvekuti ani nani anenge ataura zvakaipa zvimabhiu zvavo zvekuti munhu aafaniri kutaura here zvaanoda, munhu aafaniri here kutaura kuti chino chakashata. Nyika ina mabasa, vana mai vanoda kumati. Vana mai vanodawo kufara vachitambira vana vachigara munyika vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Yonzi yava mhosva kuti vataurire kuti munyika hamuna basa, munyika hamufadzi, munyika muna rusununguko chipi nechipi chaunofanira kutaura chinenge chine kodzero yako yomunhu yekuti utaure unofanira kutaura wakawanda zvinogwadza zvinotigwadza zvinotigwadza senyika zvinoratidza senyika kuti tiri kuenda kupi ko kana mukuru achitaura zvinhu zvekuti zvimabhiu zvisina kana nebasa rose tinova kugwadziwa ndinofarirai vatauri vepastudio 7 ndini divine matutu apo pakonokwana apo tichida kumhurisa vabereki vangu apo pamuponjana apo
makadiko anamukoma jonga pastudio apo nai ndinokumbirawo kakubvunza ndata ane makore anosvika matatu chaiwo ndichingotumira maaudhio angu handisati ndakambomanzwa ichiverengwa asi ndiri muteereri westudio 7 mangwanani nemanheru maaudhio anoverengwa ndevanhu vanenge vakaita seiko ndainini ndanga ndiri kuda kuti kuna vanelson chamisa nembc alliance chiri munguva ino yemalockdown ngavati pavawanira mukana ngavarambe vakatodzvanya semadzvanyira avakaita patabva apa pana November naOctober because 2023 handioni vechizopuhwa mukana wekuti vakambeni saka pevanenge vangowana mukana panenge pangaitika zvinhu zvokungoti zvinenge zvatisunungukei ivo ngavarove pasi kusangana nevanhu sezvavakaita pachirongwa cheri engage community re-engagement ichi
makadiko makadiko anamukoma jonga anamukoma rwande ndiri mumwe munhu wevanhu asingaoni zvakaoma kana tichitaura zvekuti korona iri kudzokazve noziva kuvanhu vakaremara vose zvavo ndo vanhu vari kukangwa nenhamo ndiri kushamisika vanhu vari kutotaura zvakawanda vamwe vari kuti hatina mari vamwe vari mari ishoma asi kumunhu akaremara vose zvake ndakamumirira ari kufanenzaro matura akazara asi tiri kufanenzaro taatichikumbira akateerera izvozvizvi kuti vagone kutibatsira nzara nzara kumunhu akaremara munhu akaremara hasi wokungonzi gara mumba ndiri kutaura ndine kurwadziwa kwakanyanya zvikuru tisvitsirewo meseji iyoyo ezvaibvira rambai muchimboidzokorora dzokorora kuzimbabwe kunongonzi garemba kunongonyorwa zviuyi zvanyorwa zvacho saka hei pakatiomera ipapo neruzhinji rwezimbabwe kana rwepasi rese dai taisa musoro pamwe chete takwanisa kubatsira vanhu vakadai yavo ava vanhu vekuti kana tikasavabatsira vanongofira mumba zveshuwanda vainokutigarisa mumba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika asi tinokurudzirai kuti musashandise mashoko ekunyomba muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kuzeya nezverufu rwasenator bob dole avo vakambokwikwidza musarudzo dzekuva mutungamiri wenyika yeamerica vakashaya nechirwere chegomarara nezuro mudzimai wavo amai elizabeth dole ndivo vakazivisa nezverufu urwu padandemutande ravo retwitter vadole vaimirira dunhu rekansas mudare resenate vari nhengo yemarepublicans asi mushure mekushaya kwavo vari kuchemwa nemapato ose ezvematongerwo enyika muamerica mutungamiri wenyika vajoe biden vaive vatungamiri venyika vadonald trump navabarack obama vatumirawo mashoko enyaradzo kumhuri yavadole avo vakarwa muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti second world war mukuzeya nezverufu urwu tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vapromise sunday avo vari kunorth carolina muno muamerica
pese panoshayikwa munhu panotova nekakukachamadzika nekakushamisika uyezve kuna vabob dole chinganyanyotishamisa ndechekuti vanga vasisiri muchiedza chepolitics, vakanguva ngogara life yavo iri private. Saka kuzonzwa rufu rwavo zitara runobva ranyuka, zvobva zvatishamisawo. Asi tichiona zera ravo kuti vanga vane makore 98, tinoona kuti vararama upenyu hwavo hwakareba, uyezve upenyu hunenge wanga uri right. Saka izvozvo ndozvimwe zvinoita kuti zvikashamadzazvo vanhu kuti munhu uyu anga ari munhu akanaka, aishanda nevanhu zvakanaka. Asi zera ravo tinoona idu kuti vanga vambotifambei nemakore.
Tichitarisawo kuchemwa kwavari kuita, mungati munhu anga akaita sei?
Vabhobdo tinoona kuti kuchemwa kwavari kuita kunova testamende yekuti munhu akanga achikwanisa kushanda nemapato ose ezvematongerwo enyika yemuno muAmerica. Ivo vakanga vari muRepublican zvavo. Asi tinoona kuti nyangwe Joe Biden anova yemudemokrat atonyorawo achivachema, achiratidza kuti vakanga varisawira wavedu wepejo, takashanda tese zvakanaka, uyezve anga ari munhu aikanga aine pfungwa yekubudirira kuAmerica pamberi. Even vavo Barack Obama, former president, vanyorawo zvakare vachiratidza kuti vari kuchema Bob Dole zvikuru kwazvo, nekuti akanga ari munhu aikwanisa kushanda atinoti across the aisle, achikwanisa kushanda nevanhu vari mumapato ose akasiyana-siyana, aine chinangwa chekubudirira kuAmerica.
Asi mazuva ano kuwirirana kwakadai kuchiri kuitika here mumatare eSenate neHouse of Representatives umo vasandi?
Mazuva ano kuwirirana kwakadai kuri kuwanikwa kuri kushoma, nekuti takaona mapato acho ose ari maviri angova nekudhonzedzana nekukwakavara. Kumwe kwacho kwatinoona kuti kunenge kusina chinangwa chekubudirira mberi kwenyika, asi kungoti zvekuti pati yavo ingova nepozition yavanenge vakatsimbirira. Vashoma mapoliticians makore atipfuure vatingaise muchidanho changa chinawa Bob Dole, chekuti vaikwanisa kutambanudza ruoko rwavo vachishanda nebato reopposition.
Asi tichitarisawo tiri kuona kuti pakafawo vaJohn McCain, kunyange hazvo vaTrump vakaratidza kuva shora zvishoma, nekuti vanenge vanga vasina kunyatsofarawo nezvavaita zvekumboshanda nemadhemocrats mune dzimwe nguva. Vakawanda kubva kubato remaRepublicans nemadhemocrats vanenge vakabatana kuchema vaMcCain zvakanyanya. Muri kuona paine kudyidzana here pane kufa kwaBob Dole, uye tingati anga ari masenata akaita sevarume vavira?
Varume vavira varume vatingati vakanga vaine muto umwe chete wekutarisa kubudirira kuAmerica kudarika kubudirira kwemapato avanorepresenta. Ndingati tinoona soona kuti vese vakanga vari varhu verusununguko, vakanga vari mawo heroes, ende kunze kweizvozvo vakanga vagarawo zvakakura kwazvo mumatongerwo enyika. Asi nhoroondo yavo yose varume vavo vari vaviri inoratidza kuti pane nguva nenguva dzakasiyana-siyana vakanga varivo vaimira semusambangwena kana paine position inoratidza kuti iyi ndiyo position iri kuita kuti America iende pamberi, vaimira zvechokwadi semvumba varume vavo vari vaviri, vakamirira yatinoti Voice of Reason. Saka ndinoona paine masimilarities akawanda chaizvo pakati paJohn McCain navaBob Dole. Ndosaka tiri kuona even muzuva ranhasi America iri kuchema not only kumaRepublicans asi zvose kumaRepublicans nevaDemocrats vari kuwanikwa vachishungurudzika zvikuru kwazvo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachibatwa nechirwere checovid-19 munyika. Mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti murwiri wekodzero dzevanhu akashaya vadewa mavhinga aiva munhu aida nyika yake. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzopomera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mhosva yekusapa mamwe mapazi ehurumende mari dzavanenge vavimbisa mubhajeti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zvakare Maneru Anasi apo chagupai dzimwe nau. Anogoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vatereri ndokusiya muchinzwa nau dzeIsindebele dzamuri kuverengerwa nantungamiri Nkomo weStudio 7.